Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 5 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatungamiri vesadhaki vane hwaro hwavaidawo hwetsarudzo dzakanaka huripo hwakavandudzwa mugore ra2015. Unofanira kuti huonekwe kuti Zimbabwe yagadzirira here zvizere chokwadi kuti ipinde mutsarudzo dzeutoki hwechitetere.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa kutora chigaro chekutungamira SADC vachikurudzirwa kuti vaise ziso ravo paZimbabwe.
Kana iri Supreme Court inoyokama maindependence, unoyokami because hakuna munhu akanyorwa pamhanza pake kuti tione pattern yekubvisa mukati.
Mutungamiri wePDP vatendai biti votaura nezvevari kupinda musarudzo vakazvimirira nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo.
Kuno kwedu kuno kuti nyaya yekurima nzungu, hunga nemafunde ndozvitinonyanya kurima kuno. Asiwo gore rineri vakarima chibage chakaipa, vakarimawo nyemba chiti nyimwa zvakaipa zvakanyanya.
Vachinotimba vanoti nyaya yechikafu yave nani mbwera South. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vari kutarisirwa kutora chigaro chekuvasa chigaro wenyika dzemuSADC kubva kuna mambo Muswati vechitatu vekuSwaziland. SADC iri kuita musangano wayo wepagore wesummit kuPretoria, South Africa musi wa19 kusvika musi wa20 mwedzi uno. VaZuma vari kutarisirwa kuti vabate nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe nedzimwe nyika panguva iyo vanopikisa muZimbabwe vatotanga kuchema-chema vachiti havasi kufara nekubatwa kwemitemo yesarudzo uye kupindira kwavanoti kuri kuitira mauto munyaya dzezvesarudzo. Asi vaZuma vasati vabata nyaya yeZimbabwe iyi vanenge vakatarisanawo nedambudziko guru kunyika kwavo sezvo mazuva 10 musangano uyu usati waitwa. VaZuma vanenge vakatarisirwa kuti vange vachivhoterwa mudare kuti voramba vachitungamira here kana kuti kwete, apo vari kupomerwa mhosva yeuori mudare reparamende reSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavhinga avo vati vari kushanda nemamwe masangano kuti nyaya yeZimbabwe nedzimwe dziri kunetsa dzigadzirwe.
Musangano wakakosha zvikuru nekuda kwezvinhu zviviri. Chekutanga, SADC yava kuita makore 25 gore rino yaumbwa kuVinduku kuNamibia mugore ra1992. Saka inguva yekucherechedza kuti ndeatimatano akatorwa neutungamiri weSADC kusimudzira kodzero dzevanhu muchamhembe meAfrica yose zvayo. Chepiri ndechekuti Zimbabwe iri kuenda kusarudzo mugore rinouya. Dzimwe nyika dzakawanda dziri kupinda musarudzo gore rino kusanganisira Angola mwedzi uno waAugust, zvakarewo Democratic Republic of Congo. Saka vatungamiri veSADC vane hwaro hwavainawo hwesarudzo dzakanaka huripo hwakavandudzwa mugore ra2015. Unofanira kuti huonekwe kuti Zimbabwe yagadzirira here zvizere chokwadi kuti ipinde musarudzo dzeutongi hwechitetere, dzerunyararo dzisina mhirizhonga, zvakarewo pasina matambudziko atanga tichimboona ekuti mauto nevamwe vanopindira mune zvematongerwo enyika vachikodzera mhirizhonga. Saka zvinokosha zvikuru sei kuti gore rino iro riri tione kuti Zimbabwe yagadzirira kusvika papi inokwanisa kupinda here musarudzo dzakanaka dzine runyararo gore rinouya.
Imi semasangano akazvimirira oga muri kuronga kuita sei kuona kuti nyaya yacho yeZimbabwe yapinzwa mugango?
Tine mitambo nemisangano yakati wandei yatichaita, zvakarewo kusanganisira kutaura neutungamiri weSADC chivaturirawo tsvakurudzo takaita tichivaonesa kuti matambudziko aripo ndeapi mukati meZimbabwe tichivanongedzerawo kuti onaika nyaya yekuti ndiani achatora masimba kubva kuna vamugabe mubato ravo rezanupf nemuhurumende inogona kuunza njodzi nekuti kuZimbabwe kune dambudziko rekuti utungamiri hwemauto vasori nemapurisa vanopindira munyaya dzezvematongerwo wenyika zvisiri pamutemo zvinopikisana nebumbiro remutemo renyika yeZimbabwe saka zvinogona kuunza mhirizhonga nekuti mauto vanhu vane pfuti kana vakada kuti haivhiyiwi kana kuti inovhiyiwi kana kuti vakati tinotsigirangana zvisina kuringana zvinogona kukonzera zhowezha inokwanisa kuti chamhembe chese cheAfrica nyika dzese dzipinde mudambudziko nekuti kunenge korera pfuti
mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vachitaura vari parunare kuJohannesburg South Africa.
Makateerera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC munotibata pa909 am 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti zvakanaka kuti vanhu vapinde musarudzo vakazvimirira voga asi izvi zvinogona kupedzisirawo zvokanganisa kubudirira kwemapato anopikisa musarudzo kana zvinhu zvikasabatwa zvakanaka. Kunze kwemapato akawanda anopikisa zvematongerwo enyika ari kuumbwa munyika munewo vamwe vakawanda vari kudawo kukwikwidza musarudzo vakazvimirira. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti.
Independence, you know, with some votes. Remember, a lot of our electoral system now, yeah, generated the proportional votes. So my senator are electoral proportional vote. Those 70 members of parliament, they're beyond 210, so no electoral proportional vote. So it would be very foolish for the opposition and independence to lose that proportionality of that vote. So an independent standing purely independent to lose a proportional vote because there are other indirect elections that are based on the election of an MP. So I hope that at some stage we must converge so that at least save the proportionality of that vote. But can any prince by we welcome our independence, we welcome it. Because hakuna munhu akanyorwa pamhanza pake kuti ndiwe une patent yekubvisa mugabe. Kana ndiri zvangu, I would welcome every Zimbabwean to carry the cross. Because some of us have been carrying the cross for so many years.
Semapato anopikisa mungati mwaita zvakakwana here kuti pauye zvimwewo zviri kuvandudzwa munana Zinera Menyu?
No, we have not done enough. Last year tatambotanga mushe munana August pataita kuma demonstration twetwe. The regime was shaking. I don't know why takastopa kuma demo itwetwe. But waibatsira sereku. We last had a proper demo. So it's a problem. It's a problem. We have to start mass action on the ground. I don't think as opposition we are taking advantage of my own goals at Husko Yone Zanu PF. Last week we got fire my immunity at Chiri. Last week we got passed the amendment number one to constitution. Jim is not what's that, but I think some Zimbabwe is Tango Shkapa stage and good this was it's okay. Then my church what Kumazwana and good this amari. So we are demobilizing the people by our inertia and indifference.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI Vasfelani Jabangwe. VaJabangwe vanoti sangano ravo riri kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze kuti vauye kuzouchika mari dzavo munyika. CZI iyo yange ichiita musangano wepagore kuVictoria Falls wakatanga nemusi wechitatu uchipera nemusi wechishanu nezuro inoti yakadaidza vemabhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vazvionere pauzima kuti zvinhu zvakamira sei munyika panyaya dzezvemabhizimisi. CZI yakatonyoreranawo zvibvumirano nevekuTurkey neIndia. Tabata vaJabangwe kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu seConfederation of Zimbabwe Industries takatanga kuumba hukama nemamwe maorganization akaita seedu ekune dzimwe nyika. Dzimwe nyika dzinodawo kudziita sedzinoita mainvestment semuno muZimbabwe. Dzatiri kutanga kusevedzana dzezvizvizvi pati yekuTurkey inonzi DEIC. Anoita zvekugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana. Wada kuona kuti maseenzero anoita makambani emunomo akamira sei. Tinova chinhu chatinotarisira kuti chichava paya tinoti confidence. pawachaona kuti kune makambani akati wandei makuru ari kusenza ari muno achioperate kuitira kuti vapo vanodzokera kwavo iwo makambani vauya kana kuti vanonoudzawo vamwe kuti kuZimbabwe ndofuka kunenge kwatino kune kutosenzeka nemakambani ekuIndia ndo imwe nyika yatiri kuita se yatiri kuti tishamwaridzane nayo iri kuunzawo makambani anobva kuIndia saka tinoona kuti pamwe zvinhu zvekuti inokwanisa kudzokera kunzoku iri nyaya yakasiyana pane dzaimbonzwika kunzi kune makambani kuZimbabwe kune chii
kunyika yeTurkey neIndia vari kunyanyotarisa mabhizimisi api chaizvo
ndikati zvakati wandei asi vakawanda vacho vanoda vanoita zvemachemicals nevanogadzira zvembatya tine vanoita zvematextiles vatoti matextiles aya vemachira vatarisawo zvekotoni donji ratinaro munomu vamwe vacho navanoita zvemagetsi vanoo zvatinoti makambani ari muma-energy sectors saka ndoo vatingati ndoo vamwe vanova vakauya asi kwave ikoko vane zvinhu ivi vanoitawo zvakangosiyana siyana zvekuti teititi isusu senyika yatinoti maminerals akawanda tiri kutarisira kuti dai takwanisa kuitawo makambani anoita se anouya achigadzira chatingati chese chatiri kutenga kuti totengeswa kune dzimwe nyika zvakafanana nemakombiyuta zvakafanana nechi ndikangoti zvese chamunoti chatinoti chinhu chinogadzirwa nevanhu chinotengwawo nevamwe saka ndotarisiro yatiri kuita kuitira kuti Zimbabwe iveyo nyika inosimukira nedanho rekuti tinenge tichikwanisa kugadzira products atinoti mamanufactured goods
tichitarisa nyaya yekukwezva vekunze kuti vatangewo mabhizimisi muZimbabwe zvakakosha zvakadii tichitarisa nyaya yekuti munyika munge muchiwanikwawo mari kana kuti yatingati ya foreign direct investment
zvinoitika ndezvekuti kune dzimwe nyika pavanouya ava vanouya nemari dzavanoti ndoda kuvaka kampani yakati mari iyi kana yauya haisi mari ichazobuda imari inenge yavo kutenderera iri muno mari irimo kumabhengi kumabhanga kwedu kuti vari muno kana mari yavako ikoko vakukwanisa kunekweretewo vachiita zvimwe zvakasiyana-siyana chechipiri maindastry kana apo pane inonzi technology transfer inazvozi panoita ruzivo rwatinotanga kuwana rwatanga tisina zvekuti taakutanga kugadzirawo zvimwe zvinhu kana tasingagadziri product maybe yakaita semakombiyuta panouya vabva vaita se toona aikazvi taane ruzivo izvozvo potanga kugadzirwa makombiyuta zvinobatsirawo kuti kana vamwe vanhu vanoga kukwanisa kubva ikokoko vaakuno kutangawo makambani avo anogadzirwa futi zvinhu zvakaita seizvozvo saka kuti tikwanise kusumuka nekukurumidza hatizomirira kuti isusu tega totanga kudzidza todzidza tichigadzira zvedu tinenge taakuita sei taakuti inonzi leapfrog
mutungamiri weconfederation of zimbabwe industries Vasfela Ndijabangwe vari parunare kuvictoria falls muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navajoseph chinotimba vanomirira bhuera west mudare reparamende vari nhengo yezanu pf tatanga nekuvabvunza nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu munharaunda mavo
blessing ndiroda kutaura mhomho yezimbabwe especially vanhu vemupositions medu kuti nyaya dzechikafu mwari vakambotizwa mvura yakanaya asi sinzi yakanaya vanhu vasina zvinhu vanhu vakatanga kukamba zvinhu tisati zvanatsooma saka chikafu tinacho chokusvika exactly kana munana December kuzobvawa munana December imomomo tinenge takuda rubatiro rumwe zvekare December January ipapa kuti zosvika sevanhu vanga vagara vasina chikafu chakawanda stereki makore akawanda kuchitsva ndo dambudziko ratakawana bekozi takatanga kudya chikafu chichiri mumunda asi zviri nanhaasiwo makore eatakapera mazuva ese akapera
ko vamwe vaya vakwegura nevanoshaya muri kushandawo sei sezvo muchivamiririra
blessing izvozvi zvauri kutotaura izvozvi ndiri kutobva musangano wevakakwegura nevanoshaya nokuti kushaya kwokurima asiwo uchitoonawo kuti munhu uyu aida kurima asi mombe haana taenda nezvinhu zvakawanda chose zvatinotsvaga isu vana tinotimba yevanhu vakumbasha vavo kune chikafu zvikuru sei tiri kuenda zvekuministry of social welfare tichinyora mazita evanhu ivavo kuti chidambudziko ravo riya ravaimbonyo ravanhu vachipuhwa mavivitedhora kuti vanhu ivo varambe vachipuhwa
tichitarisawo tinombonzwa iyo panyaya yekupa vanhu chikafu nerubatsiro apa vamwe vanombochema chema kuti panomboitwazve matongerwo enyika zviri kufamba sei mubwera menyu
handingatauri nenyaya yebhoera yese handiti mp webhoera yese ndiri mp webhoera south asi pangu kuno kuma MDC mazanu PF ndinofunga zvekuti vachati votera vese nokuti vanoziva kuti chinoti mandewe vanhu handina rusarura ganda handina political forum kune vanhu iwewe unotozvizwa wega ikoko kuti haa tinotimba mahwani ya unokondizvira kuti chinotimba hwani inyaya yekuti handina political marriage yekuti aiwa ndiwe kuzanu PF handidi vanhu vemutc vese ndinovada ndosaka ndichiwimba kuti gore rinei vanondivhotera vese vese MDC zanu PF hakuna asikandivhotera.
Saka tichitarisa mubwera South vachinotimba ndezvipi zvinonyanya kurimwa nevanhu vemunharaunda menyu?
Kunomu kwedu kunoku tinyaya yekurima nzungu, munga nemafunde ndozvetinonyanya kurima kuno. Asiwo gore rineri vakarima chibage chakaibva, vakarimawo nyemba chitinyimwa zvakaibva zvakanyanya zvekutoti izvozvizvi vanhu gore rino vakamboita mari. Ingori nyaya yekuti vanhu vari kutenga matsoto ari kutengera vanhu vedu zvinhu vanoya vachitenga nokuda kwokuti vanhu vedu vanoda keshi hameno kuti matoti keshi vanoiona kupi vachiuya vachitenga. Saka vanhu vanenge vachida keshi vongotenga kwazvinhu zvavo nemari shomane. Tinovaudzawo kuti mirai GMP itenge vari kuti iri kunonoka. Saka vanhu vanozongoita havo kuti regai tingotenga nezvimari zvokumirwa izvozvo. Asi mazuva ano tabvisisa vanhu vakazonzwisisa vanhu vakaendesa zvinhu zvavo kuGMP uye GMP yacho iri kubhadhara $390 pa one tani yemafunde, $390 pa one tani yemhunga, $390 pa one tani yerukwesa, $390 pa chibake. Saka vanhu vakutswa zvakakwana vakaendesa kuGMP. GMP iri kuisa zvinhu zvayo mumaeco cash mao.
Avo vanga vari vaJoseph Chinotimba vanomirira bwera South mudare reparamende vari nhengo yeZANU PF.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti tiende kuna Mavilas Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chiri pachirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship chichangobva kupera muWashington. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti vakaona sei chirongwa ichi.
Ini ndinoitwa Nyaradza Nongo Nhema, ndinobva kumasvingo kubhikita asi mazuva ano ndakugara Marare. Chirongwa cheYali chakandifambira zvakanaka zvokuti for the past 6 weeks ndatanga tiri kuno ndanga ndichidzidza zvakawanda. As a performing artist kunoku kuAmerica ndokumusha kwayo performing artist. Saka takava nekutaura nevanhu vakasiyana siyana vane experience in the field zvakava zvakandibatsirawo kuti ndive neruzivo rwakawanda rwandichadzokera kundobatsirawo vari kumba.
Muri iko kuno manga muri kupi chaiko uye zvezvi zvaungati wakadzidza?
Ndanga ndiri kuUniversity of San Diego. Dambudziko ratinaro kuZimbabwe nderekuti hatisati takwanisa kuprofessionalize industry yedu. Hatisati tava kukwanisa kuti tishandise matarenda edu kuti chive chiraramo chedu. Kuuye kuno kwandakaita ndakakwanisa kudzidza kuti ivo vanomboita mari yacho vanoita mari sei vachikwanisa kushandisa matarenda avo. Saka ndakawane kusangana nevanhu vakasiyana siyana vanoita nezvemitambo, vanoita zvekutamba, vanoita zvekuacta, vanoita zvekunyora kuti vanozvikwanisa sei kuti vakwanise kuva nechiraramo vachishandisa matarenda avo.
Iwe waakudzokera kumusha zvizvo uchanopa kurovamwe vanoita mabasa iwaya hauri kuita?
Chekutanga kudzidzisa vanhu kukoshesa tarenda ravo nekuti hapana mumwe munhu anogona kuriita kudarika munhu ari kuriita. Saka uyu mukana wekuti kana waona tarenda rako havasi munhu wese anogona kutamba zvechinyakare, havasi munhu wese anogona kutamba hip hop, havasi munhu wese anogona kutamba afrofusion. Saka iwewe kana waiwana shandisa iwoyo mukana iwoyo nekuti vanhu vakawanda vanoda entertainment. Tine population yevanhu vakawanda vanenge vachiona materevision kuZimbabwe. Saka tikakwanisa kushandisa mukana iwoyo wekuti woraiti tarenda rangu kuri ndoita sei woshingirira pariri worikoshesa zvinova izvo zvinoita kuti ukwanise kuzova nechiraramo mukushandisa tarenda rako. Here
tinoona pazuva rakanzi ro Yali is got talent kana kuti Yali talent night, takaona muchitamba imi nevamwe venyu kuchimbo chasoma mutukudzi hangasa chimbotisana kuroi papo kuti atambirwa sei.
Ndini ndoma ndagara ndinomufarira zvangu tinowirira na pano neyapo and chimbo chake chinonzi hangasa chakandinakidza zvokuti saka pakugadzira Fellows for Scotland talent inini ndinanga ndiri mutungamiriri wevanhu veku University of San Diego saka ndakadawo kuti culture yedu yeZimbabwe inge yakarepresentwawo saka ndakatsvaka chimbo chinotiitira chaikwanisa kubuditsa uafricanness wedu ndakabva ndanonga hangasa inova yaya soma mutukudzi and musi wacho zvinhu zvakabudirira chaizvo zvokuti takafara and vanhu vakaradza kufara
tombootarisa zvedu kuti mava kudzokera kumusha zvii zvamungati imimi muchingoti svikei kumusha ndo zvamukuda kunyatsonadziridza
sekutaura kwandaita hatisati tasvika pachidanho munyika yedu yekuchekuti tinenge tichikwanisa kushandisa matarinda edu kuti tikwanise kurana mukubva maari inyaya yekuti hatisati takwanisa kuzvitsigira isu pachedu sevanhu vanorarama nematarenda kuti tikwanise kusimukira tive tinosimudzirana hatisati tasvika pachidanho chekuti tinoda kuramba tichidzidza kuti togadzira sei matarenda edu kuti ave anokwanisa kuzoenda pamainternational standards senge kuuya kunoku exposure yekuti munhu anombouya achimbobuda kunze kwenyika ovhurika njere odzokera ondowanawo ondodzidzisawo vamwe sezvozvi pandoenda ndechovadzidzisa kuti chinodawo kuti tive tinodzidzisana tiwane mukana tichoke mukana yekumbobuda kuzve tione kuti vamwe vari kuzvifambisa sei vari kuzvigona sei tinowanawo mamwe manew ideas nekuti art iri dynamic art inoda inspiration from all of saka tikaramba tiri pachinzvimbo chimwe chete pfungwa dzedu dzinorambawo dziri panzvimbo imwe chetewo hadzivhuriki hatikwanisi kuzoita zvinhu zvakasiyana siyana tinoda kuti ndikwanise kuva ndinotsvaka mikana yakaita kunge uyu wekuti tiwanewo maartist anenge achiuya kunze kuodzidza pano neapo ndinoshandira organization inonzi jibilika ndiri director weorganization inonzi jibilika jibilika dance trust
vanenge vachida kuuyawo ikoko kujibilika vanokuwana ikupi uyezve tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu
vanoda kutiona kujibilika tiri mutown muharare city center kona first street and Jason Chinamano pabatanai gardens pamezzanine floor and tine festival yedu iri kwamusa 18 na 19 jibilika dance festival tinokokai mese kuti muuye nhoroondo yeupenyu hwangu indakazvagwa kubikita ndakazvagwa pasevira hospital tikamboti gare garei kumaini mai vangu vanga vari nesi kumaini kubikita munaros ndaa grade 3 ndobva ndaenda kumaguru weprimary school kusirivhera ikoko fudi tinoa kuti kusirivhera isi vanhu veku vamwe vanokuti kusuvhaira but so kuti kusirivhera ndobva ndazoti form 1 to form 6 pasirivhera zvakare ndakaoenda kuharare neuniversity ndakuenda kuuse it dai kwa kune university of suvhaira futi ndinofunga ndaifo ndaiwanikwa ndiriko futi but takazoenda kuharare kuti tikwanise kuzoenderera mberi nezvidzidzo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
tinotenda
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyauye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
Dinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndeni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nezvokusvitsa makore makumi maviri nemashanu kwesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights raumbwa sangano iri mukucherechedza kusvitsa kwaro makore makumi maviri nemashanu rakaita zvirongwa zvinoumba kuyanana muvanhu zvakafanana nemitambo yenhabvu uyewo kutsvaira munzvimbo dzinogara veruzhinji muhurukuro yedu tine mukuru wesangano iri vaok Machisa tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vamachisa
tinotenda nekusangana pamepo kazvaiti
vamachisa tinoona kuti sangano renyu reZim Rights rine zvirongwa zvariri kuita mungatiudza pamusoro pezvirongwa izvi
chokutanga ndoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti Zimbabwe Human Rights Association Zim Rights yasvika makore anokwana kuita makumi maviri nemashanu kubva payakatangiswa muna 1992 zvinoreva izvo kuti tiri kupembera yatingati isusu silver jubilee yedu tichiratidza kuti aiwa tine shuviro yekuti mhuri yeZimbabwe igare murunyararo ichichengeta kodzero ndosaka muri kuona tichiita dishi rekuita mitambo yakasiyana siyana pamwe chete nekubatawo mitsvairo tichizama kuchenesa nzvimbo kusvikira pera takanga tiri kubulawayo tine matimu akawanda kusanganisira mapolitical parties ese zvavo vana zano PF vana MTC NTC PPP ese dzanga dziripo tichizama kukurudzira kuti ngatigarisane titambe tese tijairirane kuitira kuti patinoenda pasarudzo apa tiziye kuti kodzero dzevanhu dzinofanira kucherekedzwa.
Saka zvazviri zvirongwa zvekungoita zuva rimwe chete here muchicherechedza makore makumi maviri nemashanu aya kana kuti zvirongwa zvamuchaita kusvika sarudzo dzaita?
Zvirongwa zvatiri kuita kusvika sarudzo dzaitiwa gore rinotevera. Asi regai nditaurire mhuri yeZimbabwe kana tichipi zvirongwa zvekuti vanhu vagare vanzwisisane vayanane vachengetedze kana varemekedze mafungiro akasiyana evamwe vanenge vakavakidzana navo. Hazvirevi kuti zvinongofanira kutanga nekuperera mumitambo yedu. Ngazvipinde mumba, ngazvipinde muvillage, ngazvipinde muwadi, zvopinda mudistrict. Isu mumba tikaziva kuti baba vanokwanisa kuremekedza mafungiro akasiyana evana. Havavaurayi, havavarovi, havaregi kuvapfekedza nemhaka yekuti vane mafungiro avo. Izvozvo zvikatanga mumba zvinoenda padistrict, zvoenda muwadi.
Mataura imi kuti muri kuubatanidzawo wemapato ose zvematongerwo enyika, zviri kutambirwa sei izvi?
Zvakatambirwa zvakakura zvikuru kwatanga tiri kumatebeleland zvikirapera nekumidlines kwachiundura. Ega inditaure ndichiti chikonzero chekuti tiunganidze mapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana. Tinoziva kuti ivo vanotungamira mapato kazhinji ndivo vanotuma vana kuti vanoita mhirizhonga. Mapoliticians tovapawo yambiro kuzimira isu tichiti aiwa tipembedzai runyararo. Kuhwina kana kudyiwa hazvirevi kuti vanhu vanofanira kurovana kana kutukana kana kupisirana dzimba.
Nguva zhinji vamachisa vanhu vezvematongerwo enyika vanogona kuungana mitambo nemabiko anenge achiitwa aya, asi kana yazvo nguva yesarudzo vobatirana makano, munokwanisa here kunge muchizozvimisa izvozvo?
Tinokurudzira kuti zvisavepo. Tinokurudzirawo nedzidziso dzatichiita macivic education atichiitawo kuti zvisavepo. Ibasa remapurisa kuti vachengetedze runyararo. Tinoshuvira rimwe zuva mapurisa edu achapa mucherechedzo sezvakamboitikawo kuti vamwe vanenge vasungwa voenda kumatare kana vaisa mutemo muhomwe mavo vanosungwa. Poitika chiratidzo chekuti munhu akaita mhirizhonga munzvimbo yedu anosungwa. Ngatiitei chiratidzo kana kuti example yekuti kana munhu aita mhirizhonga munharaunda anosungwa opuwa mutongo wake. Asi ngatiregei kungonosunga nevasina kupara mhosva tichivanemera mhosva.
Aiwa, tatenda zvikuru vamachisa kuwana nguva yekutaura nesu.
Maita murehwa, maita Zimbabwe, thank you.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai mwakwa Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Asi tisati tavhara chirongwa, regai timbonzwa kambo mambembe kubva kuna Thomas Mapfumo. Nako kambo mambembe kubva kuna Thomas Mapfumo. Tabata svika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa kutora chigaro chekutungamira SADC, vachikurudzirwa kuti vaise ziso ravo paZimbabwe. Mutungamiri wePDP vatendai biti votaura nezve vari kupinda musarudzo vakazvimirira nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Vachinotimba vanoti nyaya yechikafu yave nani mubwera South. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei tsamba mbozha pa VOA pa studio7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soko izika desenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 ngwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Silengxoxo lesiphathamandla selinye lamabandla angakangeni kulumanyano.
Umama uMzuri nokumazi kwami nokumazi kwethu njenge-LPP azange ethe siyakukhwalithi wathi siyakhuphela ikhwalithi wathi kunukubambanisa abantu bezimbabwe.
Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC koBulawayo. Kwezemidlalo sicubungula umumo wengalane yemiklomelo njengoba imidlalo yenkezo ye-PSL isiphakathi laphakathi kwesizini.
Then amaqembu esiwazi ukuthi amaqembu anyakayo wonke abawi nodala mazabokhethwa abandazi hayi on and off kubadlali ukuthi ngekhethi khona manje kuqhala kwenzuzo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Ilanga lokhetho selisondele njengoba sekusele inyanga eziphansi komnyaka. Amabandla amaningi aphikisayo ayavumelana ukuthi nxa kungela manyano wamabandla aphikisayo kuza kuba nzima ukunqoba ibandla leZANU-PF, kodwa okwehlulayo yikuvumelana ukuthi umanyano lo uqhutshwe njani. Sixoxele sinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party uMnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye indaba yecoalition mina njenge-NPP ayikapheli lokhu kukhuluma. Okuzwakala sengathi bekuphelile amaphathi maningi wonke akhulumisana. Esikuzwayo ukuthi NDCP lamanye amaphathi bona sebevumelene okwabo. So okwethu labo hayi akukavumelani kusaxoxwa. Sinethemba kuzavunyelwana kuya kwesikhathi. Mina njenge-NPP i-coalition siyayifuna sibili, kodwa siyifuna ize ngendlela yokuthi wonke umuntu ongena kukhwalithini lapha lonke ibangela ungena kukhwalithini lingene lisazi ukuthi kungenelwani kwenziwani, hathi ukuthi senze ikhwalithini singazisananga siphinde sesesixabana kusasa.
Kahle kahle ngeziphi ingxaki ezibangela ukubana lingakavumelani kathesi lona ukhetho solusondela kangaka?
Akunangxaki kangako, into enkulu nje ekhulunywayo ukuthi ikhwalithi le izakuma njani. Kuba yiphathi eyodwa kumbe amaphathi amaningi abe namabizo awo. Nakunjalo-ke iphathi yiphi layiphi izafaka ngaphi amakhandideti kwenzela ukuthi singancintisanisoti. So asiyo into elula, into enzimanyana, kodwa isikhathi singathi siyahamba kodwa asimange ukukhampeni. Amaphathi wonke ayakhampena, ikhwalithi ngingayiphumelele kuzahlelwa ukuthi hhayi kuleyisi sigaba kulindawo lapho iphathi le yenza so. So okuhluphayo ngokuthi aseleyo okusalayo khona okuvumelana into ezinjengazolezo.
Khona kuliqiniso na ukubana uNkosikazi Mjuru layo uthi ufuna ukuthi akhokhele umanyano lo okungaba ngenye yembangela yokuthi kungabi lo manyano?
Umama uMjuru nokumazi kwami nokumazi kwethu njenge-LPP azange ethe siyakukhwalifini wathi siyakhokhela ikhwalifini wathi kunukubambanisa abantu bezimbabwe. Bengabe bekhona engxenye abanye abantu bona bafuna ukuyikhokhela leyo ikhwalifini, kodwa akumelanga
kumele kuvunyelwane amaphathi wonke lana ukwalisi. Yazi-ke iphathi eyodwa ithi mina nevuma ukukhokhela ngumuntu eyedwa ethi nevuma ukukhokhela nevumelwane sonke. Okwakhathesi akukafiki esihlangeni sokuthi esingabangikani ukuthi mbona ozakhokhela. Okokuqala kuqaphele kumanyanisa amaphathi ethi mduri njengokumazi kwami, hhayi asiwomuntu engathi mina uyisihwaba mvula ikhulu, umuntu nje okhangeleleyo ukuthi into ilunge kulungele abantu. Kungabe bekhona abanye engeke bayathe njalo, kodwa hhayi yena akwathi kazakathe njalo lo wathi la emhlabeni kazakakuthi lo.
Lo-ke ngumnumzana Methusele Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC koBulawayo. Isitolo se-KFC sibikwa siqatshe abantu abavela phandle kwakoBulawayo okucunule abanye. Kisizwe imbono yomkhokheli welinye lamabandla acunulwe yilesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande okhulumayo ngumqondisi Moyo umongameli wemthwakazi Public Party. Kuliqiniso ke ukuthi iKFC bakhe indawo yabo yebhizinisi laphana eBradfield, ithenda yokwakha indawo bayipha abantu abavelele eHarare njengoba kuvele kungumkhubo wabo isikhathi sonke ukuthi ama-tenders ebhizinisi kuyawaphiwa abantu bakithi ngapha kwele Mandebeleni, kuphiwa abantu beHarare khonale kuhamba kanti njalo njengoba siwasi into zonke zelizwe leZimbabwe zibasiswa khona ngale kungakhathalekile ukuthi abantu bavela kuphi umkhono welizwe. So-ke leyi-tender-ke ngokunjalo bayiphe abantu abavela eHarare kanti labazasebenza phakathi kwayo leyi restaurant iKFC sebeqhathiwe futhi njalo ngokunjalo bevela khona leHarare, bangaqhathi abantu bakithi khonapha koBulawayo kuwayo lasemandebele.
Manje njengebandla kukhona yini amanyathelo elizawathatha?
Siyabonga baba, amanyathelo akhona njalo sizama ukusebenzisana lezinye inhlanganiso ezizwisisa kakhulu i-agenda yabantu bakomthwakazi kanti abazwisa futhi nangendaba ye-1979 Green Plan ukuthi kulotshiwe phansi ukuthi abantu emathekeleleni kumele bangatholi amathuba emisebenzi amabhizimusi lakho konke. So siyalwisa ngamandla ukuxoxa abantu ukuthi basukume kusasa njengalokhu kuthiwa i-KFC le iyavulwa baye khona ngale labo bayelayinela imisebenzi okuzasenza ukuthi abantu beHarare laba sithi ukuthi hhayi kababiselwe khona le kibo kuqhashwa abantu bakithi lapha emkhonweni weMandebeleni ngoba sinanzele ukuthi thina abantu bayithi ngapha emkhono emandebeleni abasuki bayigqokozela eHarare nxa kuvula indawo zemisebenzi. Akula bantu bakithi abasuka lapha bethwelwe ngamaroli kumbe amabhasi besiyasebenzela khona le, kodwa kuyasidalisa ukuthi bona bayaletha abantu babo khona ngale belanda ukuzothathela abantu bakithi imisebenzi. Abona uzakhumbula ukuthi sike saba lohlupho olunjalo futhi ngomnyaka ka-2013 lapho abazibagcina besibophe khona lapho izesa eyayiqhathe khona abantu abangu-520 besuka eHarare ukuzoquma izihlahla khonapha emkhonweni wemandebeleni.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fumembuna.
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama onguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, njalo sikhangela ukunakekelwa kwezifuyo ngalesi sikhathi. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Ngiyabonga Ntungamile, ngibingelela abalalelwa.
Izifuyo ngalesi sikhathi somnyaka zinakekelwa njani?
Kulezinto okufanele zenziwe umnyaka wonke, and into yokuqala yokuthi inkomo kufanele kumbe izifuyo especially inkomo kufanele zidibhiswe ngalesi sikhathi ngoba utshani bunengi, umkhazi usesekhona. Ngakho-ke thina siyasixwayisa ukuthi at least kanye every 2 weeks kufanele inkomo zidibhe. and nxa sesuka sesiya esikhatini sehlobo ikho lapho esabe sifuna ukuthi inkomo ngazi yadipa apho siviki lonke kodwa kathesi kanye ngemva kwamaviki amabili kungasiza ukuthi abantu bedipise okwesibili siyazi ukuthi izifuyo kufanele zithole ivaccination ivaccination esizabe siyabe sizama ukukwenza ukuthi sivimbe ukuthi izingathatha umkhuhlane so zikhona akhona kama vaccination ofanele ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka inkomo zethu kufanele ziwathole so ke siyaxwayisa ukuthi abantu baye kobo veterinary ukuthi bathole ukuthi ngalesi sikhathi ngendawo ngendawo yiwaphi ama vaccination ofanele ukuthi bawathole
ukukhona yipi imikhuhlane evama ukuhlasela izifuyo ngalesi sikhathi okumele abalimi bayihlabele izifuyo zabo
into ekhona ukuthi umnyaka nje wonke silalokho sithi ngama tick-borne disease and ngokuningi bayo kulabo liver fluke especially mawukhangelele into esifana nalezimvu lembuzi kwesokusiba khona ke eminye imikhuhlane efana labo lumpy skin kube khona imikhuhlane efana labo kota ivo neminye ke imikhuhlane esixwayisa ukuthi abantu bayitholele i-vaccination kodwa ngaphezu kwalokho ngoba utshani osobukhona manje egangeni utshani lobo bungasela ukudla okunele so ke enye into esiyasithi abantu bayenze ngalesi sikhathi ukuthi bathole lokho esithi i-leak i-leak kabe kuyisigaqa nje esilabo sawudo lani okwenzela ukuthi ukudla inkomo okufanele ukuthi ngazi yakuthola utshani obuluhlaza ukuthole ku-leak so siyaxwayisa-ke ukuthi abantu babele winter leak ngaphezu kwe-winter leak utshani siyasixwayise njalo ukuthi ikhona indlela abantu esiyasisithi bona behlanganise utshani babo labo molasis baphinde befake u-urea ukuthi especially lezi nkomo ezisikazi ezingabe sezimithi zithole ukudla okweneleyo
esikhathini esiningi ubabankomo sisuka sikhangele inkomo ikakhulu sikhohlwe ngezinye izifuyo abalimi labo basuka bakhohlwe ngezinye izifuyo ezifana lembuzi zona zinakekelwa njani
imbuzi isikhathi esilukhuni kakhulu embuzini isikhathi sezulu ngoba zilokuhlaselwa ikakhulu emasondweni ukuthi ziyangena imkhaza and imkhaza ibolise ama-locals amasondo so ngenye into yokuthi abantu siyasixwayisa ukuthi esibayeni lapho ezingena khona kule footbath eyiyona esizayo ukuthi zingahlaselwa umkhuhlane wenyawo kodwa phela lazo imbuzi zilama-vaccination okufanele ziwathole and njalo ziyasupplimentwa mina ngitheke ngixoxa la majaha engisebenza lawo ayiwona ngibhinele zami kanye ngalesi sikhathi sokuyisikhathi sokuthi sesikhetha futhi intondolo esesingazithengisa ngoba ziphuma emahlangeni zinhle zile weight enhle so sokuyisikhathi sokuthi sithengise sihafule umhlambi ukwenzela ukuthi nxa sesingena ebusikeni between manje labo October lapho ukudla kuyabe kusilela khona singabi lezi fuyo eziningi kakhulu ezenza ukuthi zigcine ziswele ukudla
kuphosela ukugcina mlimi ubaxwayisa abadala
I think ilizwi lami lokugcina ukuthi siyasikhale kwelakithi ikakhulu emathebelele ukuthi hhayi thina izulu liyasilela kodwa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wasinika umhlaba olamadlela amahle wezifuyo asithathe-ke ukulima izifuyo sikwenze kube ibhizinisi enkulu kodwa ukuze lokho sikwenze kufanele sihlele kahle into zethu sizathola ukuthi kuzaba into esiphilisayo njalo ethuthukisa isigaba sakithi
hayi siyabonga baba uNkomo bekukuhle ukuba lawe kuhlela
ngiyabonga kakhulu intingane
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomlimi umnumzana Mandla Nkomo asiveni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo
Hayi siyabonga Ntungamile kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Believe Gawule siphatha amandla sebandla lezanu PF sixoxa ngesigaba secholocho Okokuqala ngiyakwamukela kuhle.
Yebo Nkosi.
Ye, ungasitshela ukuthi umi njani umumo ngapho echolocho nxa sikhangele ezendlala lokunye okunjalo.
Choloto lapha okwalonyaka kuyikuthi gande sesilandele ukuthi izulu linile okwanyaka lo odlule yethu wedlule izulu linile sibili kodwa kuna into ezulu lapha izulu lisuke lapha linenga kakhulu okuba okuze kwagcina sokubangile ukuthi abanye abantu basale bephakathi kwendlala kusiya ngendawo abakizo indawo lezi abalima kuzo ezinye zingamahlabathi ezinye zizidaka laba abangane basezidakeni hayi batholile mbidala kodwa laba abanye basemahlabathini lendaweni ezinjalo emhlabathini leninye esimdala lapho abalima khona esimdala hayi baphakathi baza kubaphakathi kwendlala ngathi abala abatholanga lutho nabo ngokunjalo kodwa sesikhangela njalo ukuthi amanzi lawo kube ngcono lonyaka amanzi akhona sibili okokuthi lanxa ezaphela nje azaphelela abantu bazaba nesikhathi esifitshane sokudinga amanzi ngoba amadamu la ayimancane ngalo ukuthi angamadamu amakhulu njalo amadamu amanye atho adabuka anjabo okudaliya lamanye amadamu nje asazangathola amanzi ngokuthi imfula yakhona leyana ithela kuyo seyagqibeleka kungayisiko lokhu amanzi alibasilawo silokweneleyo ukuthi besiyathenza sibile minyaka
kule muli lezana ezike zahlala enkambeni ebiyakhelwe labo abadilizelwa izindlu kuhamba njani okwakathesi
imuli lezana ezalabana abadilekelwa izindlu okwakathesi iningi labo ngathi bonke sebesusiwe lapho kade bekhona sebehanjiswe endaweni lapho abahlaliswe khona butsha endaweni ibiza ngendawo yakotshino leyana kuhambe nje befakwa izidale kulandela umgwaqo wakosiphepha nalwana bahambe befakwa bedingela izindawo khona bani okwakathesi besebeyikhisa yakhelwe izambuzi sobenikwe lokwamatende nje kokuhlala khona bani kodwa kukhanya kulo hlelo lukahulumende oluyo oluqhubekayo ukuthi kuzamele bakhelwe izindlu okwakathesi sebekhona ngale ke endaweni naleyo nabantwana sebehamba khona ngabe esikolo senisane setshino njalo siyakhiwa isikolo senisane siyakhuliswa ukuthi senelise ukubamba inano labantwana labo esebekhona kathesi ngaleso sikhathi
nxa sikhangele ezombusazwe kuhamba njani sebeqalisile yini ukukhankasa abafuna ukuncintisa ukhetho
siyababona nje sebeqalisile ukukhankasa ngiyabona nje babhodabhoda ikakhulu ngingananzelela ensukwini ezedluleyo bengibona sibila MDCT laba behamba besenza imihlangano yabo lamanye amaphathi lawo amanye nje lawo uzokuthi abakhona babonakele labo bomjuru uzokuthi ababonakele lapha lalapha kodwa engingababona sibili abe-MDCT kade besenza imihlangano yabo endaweni ezijiyeneyo so ukuthi asebeqalisile nje bayabhodabhoda nje abantu phakathi kwezigaba bayagijigijima sibili kuyakhanya ukuthi kukhona okwenziwa okwenzakalayo kukhona okwenziwayo
nxa sikhangele isigaba secholocho sizwa kuthiwa ngesinye sezigaba esingani sike sathola uncedo komeli omela icholocho edalela ephalamende umnumzana Jonathan Moyo kuliqiniso yini lo
ikakhulu esigabeni sethu ngapha kube kwaba khona usizo sibili oluyoluthile lapha ubaba uminister abekade ezama khona ukuthi alwisele ukuthi abantu bathole ukudla ngokunjalo abantu sibili batholile ukudla abanye batholile ukudla sibili ngazi kwazise ezigabeni khona ngale ikakhulu i-constituency yakhe yetholotho north hayi batholile sibili kade ubelokhu bazamela sibili kakhulu ukuthi bathole ukudla abantu kusukela isikhathi sensana izinto zingani ziyahlupha ukudla kusilela phakathi kwabantu bephakathi kwendlala njalo kulokunye okwenzakeleyo kakhulu laye alwise alwise kakhulu ucelele uhulumende ukuthola usizo ukuthola usizo olunjengokuthi labana abantu abaphakathi kwama-plus khona ngale labana ebatholela izinto ezinjengokuthi ezivelela kuhulumende ngakhona ukuthi abantu bazebezakhela abakhe ama-toilets kwakuzinto ezingakwana i-building ethilini yaliyana konke ngathi ulwisile kucelele uhulumende nguye uminista
wena ke uzancintisa yini kukhetho
mina ngijayele ukuthi nginyamazana leyana engani kwesinye isikhathi izinto lezi zokuthi ngiza kangilazi ngiyangilalela ukuthi abantu bona bathini lokuthi abantu bafuna ukunginika msebenzi bani ikakhulu lokho yikho ngikuqaphela njalo kwesikhathi mina ngishiye lwana umuntu empo ongena ntoni engakhanyiyo icela uhlelo lungacaciyo hayi lokwana avele kanzaka ngidliwe futhi kwi-election njalo ngimuntu enthi ngingakhangela okwakathesi mangikhangela ubumo wezinto ngihamba labantu njalo ngidlalela labantu kathesi ngihleli phakathi kwabantu nje ngidlalela abantu abakukhulumayo ngithana labantu senza isikhathi sizafika kodwa ngizacrossa i-bridge ngase ngifikile kilo angilicrossi ngingakafiki lokho angifuni ukwenza ingozi enjengayena leyo so ngokunjalo-ke mina ngiyinyamazana engeke ngizisuse kupolitics kodwa-ke ngikhona khona pana gande into yakuthembisa futhi gande ukuthi ngiyalalela ukuthi abantu bathini kulokathe ngisesukuma sengisenza ngiyabe senza into eqondileyo ngoba ngiyabe senza into efunwa ngabantu
okwakathesi ukweliphi bandla
akethi ngiku Zanu PF sengaphenduke ebandleni lami Zanu PF ibandlalana lami ngixotshile ngikathi njalo sengisebenzile bangene vector sengu executive ye province sengi member ye province ye Matabeleland and North province
isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngivalelisa abalaleli ngisithi balaleli kusho ukuthi njengoba lokunikana lombono lami bonga kakhulu abantu betsholotsho ngenhlelo esikhona ziningi izihlelo esizazenza ngesikhathi esilandelayo aluba singabe sithintana emsakazweni sisebenza sizabe sithintana nani kwenza ukuthi sazisane ngenhlelo ezilandelayo edabeni
hayi siyabonga
ngiyabonga
okay bye bye lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ohlala eTsholotsho abesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lagu short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz
okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zika sithandekile emhlanga
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi umkhankaso wokukhuthaza abesifazana ukuthi bavote ngomnyaka ozayo oweShe Votes uqhubeka njani. Sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party iPDP. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, salibonani balaleli.
Selingaphi ngomkhankaso weShe Votes selokhu la usungulayo lingabesifazana abangamalunga amabandla chini.
Okwamanje sesingene kuhlelo lapho esihamba kuma provinces sisiyabuthanisa omama abangu-10 pe political party. Silamabandla angu-11 akhona embuthanweni wethu. So kuthi ukuthi sabe siya 110 women sesayenza iHarare with those 10 women per party siyaba instructor ukuthi bahambe bayolungisa omunye lamunye amabizo akhe angu-100 so siyakwenza lokho sisenza ilunch kumbe umbuthano nje umfitshane ongaqedi noma 2 hours. So sesayenze iHarare khathesi sesizangena kwamanye ama-province. Asikabi le program enkotho ukuthi i-province elandelayo yiphi ngoba okuningi kuhambelana ngokuthi siyabe silakho yini izinto zakhona ezokusebenzisa like imali zokuhaya lapho esihlangana khona lalokho lalokho.
Amabizo lawa alikhulu okumele bawaqoqe ngezigaba ngezigaba ngawani?
Amabizo lawa sikhangelele ukuthi abe ngamabizo abantu abesifazane abadala labancane ngabe khona abayi-18 years and above. So esikwenzayo kathesi silama-coordinator a-coordinatayo these 110 women per province ukuthi babone ukuthi sebefike ngaphi ngokuqoqa amabizo abo. Saba lo mhlangano lo 2 weeks ago. Okwamanje abanye sebefike ku-97 names and 4 numbers. Abanye sebesithi 100 vele sidlulile, abadlulisayo siyawavumela lapho. Ukwenzela ukuthi laba abantu abayi-100 sebengama-networks, thina singazuza i-information sinikeze labantu bakhe 100 abanikezelayo bonke bangu-100 i-information. Particularly information yokuhamba ukuthi siyeregister.
Ye, kodwa alilanxaki na lalabo abathi abalancwadi zokuzalwa ngakho abalazithupha ngakho abanyeke babhalisa ukuvota ngoba siyasibone kungolunye udaba oluhluphayo kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu iMathebelele.
It's not even ezigabeni abafazi in general abantu abangomama amaphepha wona lawo ayabahlupa kukhona esizamele sihlale phansi lama organizations asebenza konoko uyabona ukuthi kathesi noma even khona kuyanokade kuhlupho kokuthi i-proof of residence lani besiloko silwisa nalakho esikwenzayo is taking one thing at a time siyeke sakulisa konke ndawonye but sesihlangane nakho khonoko ukuthi kulabo mama abale challenge yokuzuza ama-documents and lama-surveys aseyenziwe ayasitshengisela ukuthi omama basemadorobheni ama-numbers abo ukubhalisa ukuvota aphansi kulalawo abomama basemaphandleni so wonke ama-research wona lawo silawo lo mhlangano omkhulu lapho esihlangana khona thina sengu-4 ukuthi sikhangele i-program yethu ukuthi sihambisa njani nalokho kwamaphepha ukuthi singathi si-coordinate kumbe sibe ne-network kumbe sithi how can we reach out to organizations which can help women ukuthi bathole lawo maphepha.
Leyo balaleli ibingqoqo lo nkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le-PDP. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile ube lelanga elihle. indoda yomnikazi ingoma emnandi ingoma ka Samantha Mazibisa ingoma yohlobo lwegqom isigqibela ke uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi lokhu obukhangelelwe kuba yikho sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukhele ethi studio7@voanews.com. Igama nguChris Gande Lilale.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.